Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniru anasi, uri musi wesvondo, nyamavhuvhu 8, 2021. Makateerera ku Studio 7, nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC mchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabaiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 munyika kechipiri vadarika miriyoni imwe chete. Kambani yeTriangle yomisa basa vamwe vashandi vari kuramba kubaiwa nhomba yeCOVID-19. Gurukota rinoona nezvemagariro evanhu vapowo mavhima vovimbisa kubuda nemhinduro svondo rino pamari inonzi yakatsakatika mubazi ravo yaifanira kubatsira varombo munguva yeCOVID-19 lockdown. Ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabaiwa nhomba yeCOVID-19 munyika kechipiri sezviri kurudzirwa vadarika miriyoni imwe chete, kunyange hazvo poita mutauro panyaya yekuti vanhu vomanikidzwa kubaiwa nhomba here kana kuti kwete. Bazi rezveutano rinoti vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere nemakumi mashanu nechimwe zvine mazana mana nemanomwe kana kuti 1,851,407 vabaiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Vamwe vanhu miriyoni imwe chete nezviuru zviviri nemazana maviri nemakumi matanhatu kana kuti 1,002,261 vabaiwa nhomba kechipiri sezviri kurudzirwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadaro, mamwe makambani nemapazi ehurumende anonzi ave kumanikidza vashandi kubayiwa nhomba, kunyange hazvo komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission iri kuti hapana anofanira kumanikidzwa kubayiwa nhomba iyi. Kambani yeTongat inova varidzi vekambani inogadzira shuga yeTriangle inonzi yakamisa basa vamwe vashandi vakaramba kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Mukuru mubazi rezvemari mukambani iyi vaushe Chinuru vaudza Studio 7 kuti vange vari pazororo nekudaro vanga vasingakwanise kutaura nezvenyaya iyi. Asi vati padzimwe nhare dzevamwe vakuru vekambani vanga vasiri kudaira pataenda pamhepo. Asi mukuziya nezviri kuitika pakambani iyi, tabata mumwe mushandi vachamburukira Mananga avo vanoti vakamiswa basa.
Zvakaita ndezvekuti basa parakakumira kwarakaita pane vakavhakisenwa. Pakuudzwa kwatakaitwa takaudzwa chinzi vhakisini iri kuuya iyi ndeyekudzivirira coronavirus. Uye yakasununguka, akasununguka anobayiwa asina haabayiwi, asi zvakaita ndezvekuti takazongoona basa kunzi vasina kubayiwa regedzera basa dzosirai maturusi ebasa. Saka pari zvino takatodzosera maturusi, hatisi kuzivaki toita sei pari zvino nenhau yeupenyu kurarama.
Saka vangani vakambomiswa basa kana kuti vakatogumurwa pari zvino nenyaya yekuti havana kubayiwa nhomba?
Pari zvino vasina kubayiwa nhomba iyi vanosvika 9 kana kivapfumbamwe. Vasina kubayiwa nhomba iyi pasection yatiri yeTriangle section 14. Zvino hapana matanhatu atorwa panhau iyi, takangogara pari zvino.
Asi chikonzero chei chaizvo chiri kuita kuti musabayiwe nhomba? Vamwe vanoti inyaya dzezvitendero zvavo zvisingavabvumidze, vamwe ndo vanoti havana ruzivo rwakakwana. Chenyu chikonzero ndechei?
Chikonzero hatisati takanzwisisa maererano nevhakisini kuti marapiro ayo mapesendeji acho haasati anzwisika. Saka chinhu chinotiremera zvakanyanya kuti unzwisise kuti ndopinda mazvirere kana ndorega. Saka upenyu hwacho hunonge hwapa tambo.
Mumwe mushandi wekambani yeTriangle vachamburukira Mananga vachitaura vari parunare kuchiredzi. Tichiri panyaya iyi, vamwe vanorwira kodzero dzevanhu kuchiredzi vamakoshoko, vanotiwo vakaendesa tsamba yenyunyuto kudare reparamende, vachiti kumanikidza vashandi kubayiwa nhomba kuchikora bumbiro remitemo. Tabata vashoko.
Zvinhu zvachifanira kumanikidzwa, asi panofanira kutsvagwa nzira. Nzira inoitika kuti vanhu vatendeseke, vagutsikane, vachiona zvinobatika vazulu. Ndo chichemo changu chete ichocho, chandakakwanisira kuindisira gwaro nyunyuto rangu kuparamende. Chisingadi kuti ndechekuti vanhu vaite zvokumanikidzwa kuchinhu chetisati taziva kuti chinhu chechino mumiro wakadini.
Saka poitwa sei pari zvino ivo vanhu vopera rumwe vashoko?
Ini ndinotarisira kuti tiri kunzi vanhu ngavasanitize, ngavaite social distancing, pamwe chete nekugeza mavoko. Zvinhu zvetinoti izvozvo nekupfeka mamask ndo zvinhu zvetinoti ngatiite izvozvo, tichitarisa nzira dzimwe dzokuti zvingadzivizwa sei, kwete zvekufoseredza vanhu.
Hapana here mutemo unokwanisa kuti hurumende imanikidze vanhu nekuti kavamwe vari kuti kodzero pane padzinogumira?
Kana iko hatisati vane mutemo policy kayadzikwa nehurumende, zvinhu zvetinotarisira izvo kuti zvinhu zvose zvetinoita ngazvitizviite zvaitwa nemutemo. Hurumende ngaidzike mutemo, ngaibvunze vanhu, yogara pasi yodzika mutemo wokudaro, kwete zvekungoti munhu woga woga wafunga otoita zvaanoda. Ndozvetinoramba izvo. Kana tisati tava nemutemo, vanhu vafani kumanikidzwa vazulu.
Makapindurwa here nemutauriri weparamende vamudenda?
Havana kundipindura direct, asi pane vemapepanhau vakabvunza nezvenyaya iyi. Tida kunyora chokwadi chaicho chaicho soon after vaona gwaro randanga ndatumira kuparamendi ndichinyunyuta nekumbunyikidzwa, kana kuti kwetinoti kumanikidzwa kwevanhu kuti vadini vabayiwe vaccine. Ndinoona kudero kuti chinhu chisina kunaka kana takatarisa bumbiro remutemo wedu risingatendedzi kuonekwa vanhu vachimanikidzwa kana kumbunyikidzwa pane zveutano hwavo, sezvo chine masections akanyorwa kudaro kuti tisaita kuti vanhu vamanikidzwe nenyaya dzeutano hwavo.
Mutemo upi mungatsanangura?
Tinowana pa section 35 of the Public Health Act inoti vanhu havafaniki kuitwa zvekumanikidzwa kuitora mavaccines avo. Endi takuona vanhu vazhinji kana kuti makambani mazhinji kusanganisa makambani ari pasi pehurumende ari kuda kumanikidza vanhu kuti vatorwe mavaccines avo.
Ndeapi makambani aya? Mungapa muenzaniso?
Zvakafanana nekuti GMB chai chaiyo, mukuru weGMB akabuda achiti vanhu vemumasvingo vanonge vasina kubayiwa vacharega kuti mbeswa dzavo dzikwanise kutengeswa, pamwe chete nekuteo wani. Zvinhu zvakadaro zvakabuda, zvakuitika futi nyangwe mumakambani mazhinji, zvinosanganisa pamwe chete nhasi uno ndasangana nevakomana vandi vauya kwandi vanoshanda kuKenlands vachitoti vakadzingwa vari 8 varamba kubayiwa vaccine iri.
Vanorwira kodzero dzevanhu vamakoshoko vari parunare kuchiredzi. Asi tabatawo gweta uye vachimbomirira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pane dzimwe nyaya. Vatinomuda ishe chinyoka avanoti kodzero dzose pane padzinogumira, nekudaro vanhu avafaniri kungoti havangamanikidzwe kubayiwa nhomba kana dzichibatsira kumisa kufa kwevanhu vakawanda.
Hachisi chokwadi kuti hazvisi pamutemo. Constitution yedu inotendera kuti zvinogona kuitiwa kuti pane dzimwe nguva in the interest of zvinhu zvakawanda kusanganisira chinonzi public health, mamwe marights evanhu anogona kunzi hai iyoyo tombomira timbokoshesa upenyu hwavanhu, utano hwevanhu. Saka kana tikati kana usina kubayiwa nhomba gara kumba, tamisa your right to freedom of movement. Kana tikati munhu wose ngaabayiwe nhomba nokuti toziva kuti zvinodzivirira, tamisa an aspect here right to freedom of choice.
Fika vari kuti panyaya dzenhomba apa ikodzero yavo vachinyoka. Kuti kana vasingadi havo kubayiwa havadi kubayiwa.
Chatofanira kurangana nacho kuti vanhu vose ivava vanotaura kuti kwanzi handidi kubayiwa nhomba iyi. Ukavatarira mavoko avo vanadzo nhomba dzeBCG dzavakabayiwa. havana kufa. Vanenge vachitaura izvo vachita ipapa maselfoni iwaya. Mamwe acho akagadzigwa kunyika idzodzo dzokunana China dzavanoti hei nhomba yekuChina haishandi. Foni iyo ndokwayakabva yaari kutaura nayo.
Asika takaona svondo rapera veZimbabwe Human Rights Commission vachiti pamutemo vanhu havafaniri kumanikidzwawo.
Vanhu veZimbabwe Human Rights Commission vari kungobatirawo pamusoro. Nokuti vanofungira ndofunga kuti basa ravo nderokungopikisa kuti vaonekwe kuita sokuti vanoi havasi kukontroliwa nehurumende but zvimwe zvinenge zvavavo zvokungoda kuda kungobatira zvinhu pamusoro nokuti pasi rose rino nyika dzose zvadzo dzose dziri kuita mitemo yokuti vasina kubaiwa nhomba havagoni kuenda kumabasa, vasina kubaiwa nhomba havagoni kukwira mabhazi, vasina kubaiwa nhomba havagoni kuita zvinhu zvizhinji zvavari kumisiwa kune dzimwe nyika. Saka handivoni kuti chinhu chaitika muno muZimbabwe chingai chinoshamisira kudarika zvozvo ndechipi. Vanhu vanenge vachingoda kungovoneregwa kuti vaite zvokuti vahee tohwisisa mutemo toziva mahuman rights but apa vaita pfocho. Havasi kutaura zvinhu zviri pamutemo, vari kureva nhema.
Gweta uye vachimbomirira mutungamiri wenyika vatinomuda ishe Chinyoka vachitaura vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti mazuva mashoma anotevera vachaburitsa ongororo yekuona kuti mari dzakatsakatika mubazi ravo dzaifanira kubatsira varombo munguva yavainzi vagare mudzimba kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kana kuti lockdown dzakafambiswa sei. Izvi zvinotevera gwaro rakaburitswa nehofisi inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende kana kuti Auditor General's Office yakati kunyangwe mari yaifanira kubatsira vanhu vanosvika mirioni imwe chete vakawanda havana chavakawana nenyaya dzeuori. Mukuzeya nyaya iyi tabata muzvinafundo Mavhima.
I have just been informed of that report and iripoti yandiruda kuti nditarisise tione kuti zvakanga zvakamira sei. Nyaya yekuti pane vamwe especially vakaita sema politicians nevamwe vakadaro vakanga vachibenefita vasingafaniri kubenefita, inyaya yatakagadzirisa zvinhu zvacho zvichiri pedo, dzimwe mari dzacho dzikadzoserwa.
Zvanga zvambofamba seya?
Pakanga paita misunderstanding yekuti vanofanira kubenefita vangani. But report racho iroro tichanyatsoritarisisa zvakanaka tigoona kuti chii chinofanira kuti chiitwe. Zvinoitwa naAuditor General kazhinji ndechekuti vanoita marecommendations ekuti zvinhu zvingagadziriswa sei. Kana pane vakanga vachibenefita vasingafaniri kubenefita vanofanira kudzosera mari dzacho. Chimwe chinofanira kunzwisisika zvakare ndechekuti program yakauya pasina database rakakwana rekuti tingashandisa especially kuvanhu vari muinformal sector. Saka takashandisa nzira dzakasiyana-siyana dzekunyoresa vanhu.
Maitarisira kubatsira vanhu vakawanda zvakadii?
Taida vanhu vaisvika ku1 million but hatina kuzombosvika even ku500,000. Ndofunga yakapedzisira iri pa300,000. Saka nyaya yekuti pasina database ndiyo inogona kunge yakaita kuti zvinhu zvisanyatsoita zvakanaka. And munofanira kuziva kuti chaive chirongwa chekuti tikwanise kukurumidza kubatsira vanhu. Saka vakanyoresa vese ndo vataibatsira. Chirongwa ichi chakafamba ndofunga for six months. After 6 months ndokubva chazomiswa. Hatisina chirongwa ichocho. But hapana chinhu chatisingadi kuti tiburitse pazviri. Zvese zvakataurwa naAuditor General tichazvigadzirisa kuti zviite zvakanaka.
Pane nguva yamungatipa here yamuri kufungidzira kuti mungadai magadzirisa zviri kutaurwa izvi?
Ndinoona sekuti vhiki riri kuuya tinenge tave ne full understanding yekuti zvakamira sei. Nematano atinozotora kugadzirisa panoda kugadziriswa.
Gurukota rinoona nezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare. Sezvo chitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vaWilliams Madzimure avaimbomirira Kambu Zuma vakadzingwa mudare nevamwe vekuchikwata chePDP vachinzi vave nhengo dzeMDC Alliance asi vasati vadzoka kudare reparamende. Kunyange hazvo dare repamusoro rakatonga kuti kudzingwa kwavo kwaisava pamutemo. Vama dzimure vanoti kudzingwa kwenengo dzeparamende dzakawanda kwave kuwedzera nyaya dzeuori muhurumende sezvo kwasiya dare reparamende risina mazino.
Chinhu chafanga chichibatsira kuti vanhu vaonekwe mashandiro avo yatingati for kuti vave accountable. Yanga iri nyaya yekuti parliament irofanga ichishanda zvakanaka. Iko zvo mukatarisa kuparlamendi hakusisina chinobuda kuparlamendi. Zvese zvamakutunzwa izvi makutunzwa zvichitaurwa nevanana minister munhu achitozvitaurira zvake kuti kwakabiwa pasingabudi izwi rinobva muvanhu richibuda nokuburikidza neparlamendi.
Saka dambudziko rauya sei apa?
Mukatarisa kuparlamendi iko zvino tine maconstituency or tine vanhu vakabudiswa muparlamendi vanodarika 40 vaifanga vakamirira vanhu. Bazi reparlamendi rine committee inonzi public accounts yanga ichiburitsa zvinhu zvakaita saizvozvi ichitarisa nyaya dzemaripoti anobva kuna board za general. But kubva pakabviswa mamwezve mamembers eparliament vanosanganisira honorable Tendai Biti vai chair committee hapana chichabuda kubva kuparliament. Saka kugadziriswa kwezvinhu zvese zvikurofa kunge kuchiitwa kune vamiririri vakaiswa nevanhu vakaelektwa nevanhu muparliament vanoita zvinofa kunge zvichiitwa kuti hurumende ionekwe kuti inotevedzera zvisungo zvinenge zviripo.
Asi pamainge muchiri nhengo dzeparamende makambosumwa here nezvechirongwa ichi?
Isusu semamembers of parliament takanga tichinzi unzai mazita. Saka munomwe munhu yaigona kungonyora mazita oendesa zvondochuzwa nemasocial welfare neministry kuti mazita avanotambira ndeapi. Asi takanga tisingamboni kana munhu aidzoka achindosvika achiti huyai tiite audit yokuti vanhu vatiri kuda kupa mari ava vanoexista here kana kuti kwete.
VaWilliams Madzimure avo vaimbomirira kambuzuma mudare reparamende vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varwi vechikwata chechiTaliban kuAfghanistan vanonzi vatora zvovakwa zvakawanda zvehurumende mudunhu reKunduz, zvasiya mauto ehurumende angosara ari panhandare yendege nepakamba yemauto. Varwi vechiTaliban vasimbaradza hondo nehurumende mushure mekunge America nedzimwe nyika dziri mumubatanidzwa weNATO dzati dzave kubuda munyika iyi mushure memakore makumi maviri. Vana vechikoro muAmerica vanosvika zviuru mazana matatu nemakumi mana kana kuti 340,000 vane makore matatu vanonzi vave kugadzirira kuenda kuchikoro kekutanga mushure mekukanganiswa zvakanyanya nechirwere cheCOVID-19 chakatanga kupararira gore rapera. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzepfungwa dzinoti vana vakatadza kuenda kuchikoro munguva iyi zvinogona kuvakanganisa zvakanyanya, uye dambudziko iri rakanyanya kuvana varombo vasina zvikwanisiro zvakaita semacomputers anoshandiswa kuita zvidzidzo zvepadandemutande. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nevechidiki vari nhengo yechirongwa cheMandela Washington Fellowship, chirongwa chehurumende yeAmerica chakanangana nekusimudzira vechidiki vanobva kunyika dzakasiyana siyana muAfrica. Chirongwa ichi gore rino chakasvika kumagumo vhiki rapfuura. Muchirongwa tina vaLucky Aroni, mutapi wenhau kuBusstop TV, vanga vari pachirongwa ichi gore rino. Zvekare tina muzvare Samantha Svanda, muriri wekodzero dzevanorarama neurema, vanga vari pachirongwa ichi muna 2019. Totanga nekunzwa kubva kuna Lucky. Mukoma Lucky, ndinomukamuchira muchirongwa, tiudzewo zvamakasangana nazvo gore rino pasi pechirongwa cheYali kana kuti Young African Leaders Initiative kana kuti Mandela Washington Fellowship.
Chirongwa cheYali chakatibatsira isusu zvedu kuro pakusangana nedzimwe hama dzinobva imwe nyika kuti tivandudze mashandiro atinoita nekuziva zvavanosangana nazvo kune nyika dzavanenge vari. Tinotibatsira kunzwisisa kuti matambudziko avanenge vainawo kana kubudira kwavanoisa munyika dzavo vanenge vachizviita sei, todzidzawo tichivapuwo zvatinoitawo kunongo vachiita sei vachidzidzawo kubva kwatiriwo nyango aso zvanga zviri online tokutanga takataka kurwadzwa kuti tauta zvinhu zvonline chaida kuenda kuAmerica tokuironde kuti zvakazotibatsira kuti takaona kuti aiwa patenge tori kuno kuZimbabwe so zvidzidza online uchipedza kudzidza zvaunenge wadzidza kune munhu utoudza kutaura nevamwe vako mubasa kana mucommunity kubva machozviimplimenta ipapo ipapo utoona kuti hazvi kutoshanda utopa feedback.
Aiwa, nguva ndiyo yadyana namukoma Lucky. Tiri kuda kunzwazve kare kubva kuna Samantha, asi tisati tapedza nemi ndandikumbira kuti mukande mashoko enyu ekupedzisira kune vateereri kunyanya vechidiki.
Chirongwa ichi ndangoti nevechidiki, chirongwa ichi inini ndakamboapply kuti 2015 ndakambotadza kupinda ndichibva ndaranga kuti ndichazvitarira ndakuziva kuti ndikutozvikanyira sango harikupe. Saka ndikakudzudzira vese vakanyanya vakambouya vaapply vanazoramwe kuti ndakamboapply ndichada because fomuri yarinorwadza. Asi programu yakanaka fani kutaura kuti ndatova neshamwari kune dzimwe nyika dzandokwanisa kuzarini kana ndakafunga kuenda kuZambia ndinoyiwa ndotofunga kuti shamwari ndoda kuitawo dhokumentari rangu kuZambia ndibatsirewo fanira ndichira groundwork kana ndaenda kuSierra Leone ndione munhu atoriko ikoko wandinokwanisa kubata. Saka shongwa chakanaka kune vechidiki vanoda kuita mabasa anosvika kune nyika dzese kuti ave achitambirika kwese kwese unokwanisa kuwana mashamwari mabhururu anozoita kunyatsoita basa rakatikure rinosvika kwakawanda wanda.
Aiwa, tinotenda zvikurusa Lucky nemashoko ako. Samantha, tinotenda nekupinda muchirongwa. Imi makapeta dzidzo dzenyu pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship kana kuti YALI muna 2019. Tiudzeiwo kuti chirongwa ichi chakakubatsirai sei.
Maita henyu mukoma Mike nemubvunzo wakanaka. Fellowship yakandiitira maopportunities akatowandisa. I remember vakandinyorera vekufellowship kuti haungadi here kutaura kumusangano muhombe. It was a global conference yemadzimai. Vakangodinyorera vachiti profile yako iri kutaura kuti you are a speaker unoita zvinhu zvakadai zvakasiyana siyana. Saka ndakabva ndawana nzvimbo iyoyo kuti nditaure. It's a global conference nyika dzakasiyana siyana. Madzimai anopfuura 800 madirectors vanoita zvinhu zvakawanda. Yange iri global development forum.
Aiwa, nguva ndiyo yadyana naSamantha. Ndandikumbira kuti upete hurukuru yedu nekuudza vateereri kuti ruzivo rwamakawana pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship hurukuru hushandisa sei mukusimudzira vechidiki munyika.
Vaya takasangana kufellowship vachibva kunyika dzakasiyana-siyana ishamwari dzangu. Saka tinotaurirana mumafacebook, mumatwitter, muchiona zvinhu zvinenge zvichiitika. I remember ndichiona mumwacho wekuZambia achitonyora kuti vakaremara vasingaoni vakuvhota tavika. Chinhu chakandikurudzira nekuti muZimbabwe muno chinhu chatiri kutotaura nazvo neZimbabwe Electoral Commission kuti takuda tsingaoni vavhote veka nekuti vaimbopereketswa uchimunyuudza kuti nyora apa pakati nyora apa pakati asi vasingaoni vaicomplain.
Aiwa, muri yeZimbabwe regai titore mukana uyu mukutenda Lucky Aroni na Samantha Isbanda nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki. Tasvika kumaguma echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvekare muri yeZimbabwe pachirongwa cheLive Talk The Connection Nemcho Chipiri. Apo tichange chiendera mberi chitarisa zviri kusangana nevechidiki munyika. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Mikeove. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu.
Makadini vatereri, ini ndini Tanonoka Wande. Tine mubvunzo unobva kune umwe mutereri uyu anoti anoda kukurukura pamusoro pemauniform anopfekwa nevatendi mumakereke akasiyana siyana. Mutereri uyu anoda kuziva kuti mauniform aya anei nekutenda muna Mwari kunoitwa nevanhu zvakatanga rini uye zvakatangirwei. Kutitaurira pamusoro pemauniform yemachechi, nhasi tinamufundisa Rebecca Makai vanosondesa vari mudunhu reMinnesota muno muAmerica. Mufundisi Makai, mayunifomu anorevei uye akatangirwei?
Sema zivira ndaiita kare ndichibvunza nyaya yekuti sei vanhu vachipfeka mayunifomu kumachechi. Hanzi chikonzero chachiri chekuti vaiti vanhu vafanane, varege kutadza kufokasa pana Mwari vachiti handina hembe yakanaka yekuendesa kuchechi. Saka kungopfeka kwavaiita mayunifomu ikoko kwanga kuri kwekungoti zvingofanana pashaiwa anonzi mupfumi, pashaiwa anonzi murombo, pashaiwa anoti ndashaya chekupfeka. Nekuti kana une yunifomu yako hwani iyoyo ndiyo unopfeka uchienda kuchechi. Saka ndinoimba njiti ndochikonzero chakaita kuti vanhu vanzi vapfeke mayunifomu nekuti zvaiite kuvapfumi vaibva vangooneka kuti vanochena ava varombo vobva vangoya vakati pororwa muna mainhiya nekushayiwawo chokupfeka chakanaka. Saka ndinoimba ndochikonzero chakaita kuti kunzi ngakuve nemayunifomu akafanana. Haina basa nazvo kuti uri mupfumi uri murombo, mese makangofanana. Saka fokasi yenyu pana Mwari haizokanganisika, unoramba muine fokasi pana Mwari. Asi zvakangonaka kuti vanhu vazive kuti nyaya yeyunifomu haisiriyo inonzi munhu anonamata. Iko zvino yakutokanganisa kubatana kwemuviri waKristu pamwe chete. Ndo dambudziko raakunyanya kuitika iroro, kuti vanhu vakuti yakati ndirokwake nhingi, yakati ndirokuangirikeni, yaka ndirokukatholiki. Handifungi kuti Bhaibheri soko raMwari rinozvitambira zvakanaka nzira iyoyo.
Mataura nyaya yekuti mayunifomu anoita sekuti ava kuparadzanisa vanhu, chii chamuri kutaura apa Mufundisi Makai?
Bhaibheri soko raMwari rinotaura kuti muna vaEfeso kana chapter ya 1 verse ya 22 rinotaura richiti chechi muviri waKristu. Kureva kuti muviri chinhu chimwe chete. Zvino dambudziko raapo nenyaya yekuti vatendi vaakuti patsamirana kuti ini handigoni kunamata neangirikeni nekuti ndiri mukatholiki. Akauyawo kumethodhisti anoti ini ndiri mumethodhisti zvemakatholiki hanomate. Akaendawo kumasavadha kuti isusu hatidi zvemapendekosti nekuti isusu zvedu zvakasiyana, hatiite zvomweya mweya. Vakabva vavo vemweya voti isu hatibatani nevakati nekuti havaite zvomweya. Saka vadzimwari izvozvo, chechi dzinofanira kuti dzibatane. Tinofanira kuva vanhu vamwe chete pakunamata Mwari hongu, tinoshumira mune zvakasiyana. Nekuti muviri hauna nhengo imwe chete. Zvinonyaya mayunifomu iyoyi mwabva ipeka kuti vandaidhendifai vandizive kuti na handisi muangirikeni, ndiri mumethodhisti. Ndozvaakunetsa.
Mayunifomu anoita sokuti akawanda kuAfrica uku. Munombovonawo here kune dzimwe nyika vanhu vachipfeka mayunifomu?
Ndoda kutenda kuti vawande. Mataura chokwadi, hakuna, handisati ndamboita kama cross chechi inopfeka mayunifomu muno muAmerica kubva ndakauya. Handifunge kuti zvakaitwa nekuda kwebhaibheri, because hamuna scripture iri mubhaibheri yayo inotaura kuti chechi imwe neimwe ngaipfeke mayunifomu akadini akadini.
Vateereri, tinotenda ruzivo urwu rwatapiwa naMufundisi Rebecca Makai. Kana muine mibvunzo kana zvamungada kugovana nevamwe vatendi, tumirai maaudio nemibvunzo yenyu paWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare zvondo rinouya.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesi Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, mutambi wenhabvu akaita mukurumbira zvikuru munyika achitambira chikwata cheCapes United, Joe Kode Mugabe, anonzi ashaya nechirwere chegomarara kuReading kuBritain nhasi. Kode akaberekerwa kumabhuku uye akatungamirira Caps United mukusimudza mukombe weLeague kekutanga kubva nyika zvayawana kuzvitonga kuzere muna 1996 ichirairidzwa namushakabvu Steve Kwashi uyo akashaya masvondo apfuura. Mumashoko kuvatori venhau, mutungamiri weCaps United Vafarai Jere vati chikwata chavo chichashanda nemhuri yaJoe Mugabe kuona kuti aradzikwa segamba rechikwata chenhabvu ichi. Mune dzimwe nyaya dzenhabvu, mutambi ane mukurumbira pasi rose Lionel Messi atenda kuti ave kusiya chikwata cheBarcelona mushure memakore makumi maviri nerimwe mushure mekunge vatadza kuwirirana panyaya dzemari dzaanotambiriswa. Pane runyere kupe rwekuti achaenda kuchikwata chePSG kuFrance. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muina Gibbs Dube muchinzwa nhau dze isindebele.